Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu zvita 11/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zanu PF yoronga kutora mamwe mapurazi kuitira kuti ipe vechidiki vayo. Hurumende inorasikirwa nemari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kuburikidza nekutengeswa kwenzvimbo dzekugara zvisiri pamutemo. Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamire nerongo muzvipatara zvehurumende umo varwere vari kutora nguva yakareba vasati vaonekwa naana chiremba naana mukoti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nasi vakurudzira bazi rinoona nezveminda pamwe nekurima kuti ritore mimwe minda rigovere vechidiki veZanu PF vavanoti havana kwekurima pakakwana. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashara pamusangano wavaita nevechidiki vebato ravo pamwe nevemakambani anogadzira mbeu waitirwa pamuzinda webato reZanu PF pamberi pemusangano wepagore webato iri uyo wakatarisirwa kuitwa kuGoromonzi vamohadhi vati vechidiki ndivo musimboti woupfumi hwenyika saka vanofanira kupihwa minda kuti vawane pekurima vamohadhi vakurudzira bazi rinoona nezveminda nekurima kuti ritore mamwe mapurazi ripe vechidiki vebato ravo ava kuti vawane pekurima
to government or to our ministries, especially the Ministry of Lands. The youth that are here, most of them, I am told, are missing from those that have got the land.
Kuhurumende, kumapazi ede hurumende, zvikuru sei kubazi rezveminda, vechidiki vari pano, vazhinji vaondiri kuudzwa kuti vari kutobhadhara kune avo vane minda, kana avo vasiri kukwanisa kushandisa minda yavo zvakanaka. Nokudaro, panodikanwa kuti mutore mimwe minda. Kana kuti mupe vechidiki ava minda kuti vakwanise kurima. Hongu tine varimi chaivo vari kurima, asi tinoda kuti vechidiki vapiwe zvavanoda uye vazvishandise nekuti ramangwana nderavo uye nyika ino ndeyavo.
To be given what they want and let them use it so that because the future is theirs and this country belongs to them.
Asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kupiwa mikana yakaenzana zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi.
Gwetaro navamuHadhi izvi zvinokatya madza chaizvo nekuti tinoona kuti pamutemo chaipo bumburiro remutemo reconstitution yeZimbabwe rinotaura izvo kuti munhu wese wemuZimbabwe ane kodzero yekuwana mukana wakanaka kuti aite participate munyaya dzezveupfumi hwenyika. Saka kana takuona Vice President wenyika achitaura kuti minda inofanira kutorwa kuti ipuhwe kune mayouth ezano, hachinhu chakashata chaizvo ende hazvikurudzirwe pamutemo nekuti mutemo unotarisira kuti munhu wese anofanira kubatwa zvakanaka pasina kusarura kuti anokubva kubato ripi. Nyangwe iwo mayouth ari kubva kumapato akasiyana siyana vanofanira kutenderwawo kuti vawane land kana kuri kunzi inenge yawanika.
Nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwakatanga kuwira pasi pakatangwa chirongwa chehurumende chekugovera ivhu kuvatema zvisina tsarukano muna 2000 ichipa vanhu vasina mari pamwe nezvekushandisa muminda. Kutorwa kwakaitwa minda uku kwakaitwa zvine mhirizhonga zvakaita kuti vamwe varimi vechichena varasikirwe neupenyu hwavo. Chirongwa chekugovera vatema ivhu chinonzi nesangano recommercial farmers union chakakonzera kuti varimi vanodarika zviuru zvina varasikirwe nemapurazi pamwe nemidziyo yavo uye vashandi vavo vasare vasina chokubata. Vamohadhi vakurudzira vechidiki kuti vave neukama nevemakambani anogadzira mbeu avo vachange vaine zviratidzwa zvezvavanogadzira pamusangano wepagore wezanu PF uchaitirwa kugoromonzi. Zvichakadai mutungamiri weboka revechidiki muzanu PF reyouth league vapupuraito garepi vaudza vechidiki vebato ravo kuti vadzosere zvikwereti zvavanenge vapiwa nemabhanga anenge avakweretesa mari yekuti varime. Bhanga reEmpowerment Bank riri kupa vechidiki mari yekurimisa vasina chibatiso kubhanga iri kana kuti collateral izvo zvatendwa navatogarepi. Vatogarepi vati vanenge vapiwa zvikwereti nemabhanga vakadzosera zvinoita kuti ukama hwavo nevemabhanga ava husimbaradzwe.
Security and peace of mind, because most of the youth are moving on our last structure is Hanupim. Sakamana Sina Sadu Pajara, Munoko Uya Ipo Pano, Motiha, no Karepita Papa Mayute, Asawa Sadu Pajara. A very powerful thing is that Ari, Munoko Uya Saizo, Moto Uya, Totota or Nama Kutiwa Pajara, Tumumuwaki. Akupanisa kutora chipereti chimwe chete ichocho akupanisa kuamba achikura mufamiri.
Pataenda pamhepo, komiti yepamusoro yezanu PF yepolitbureau yanga iri mumusangano ichizeya nyadzi dzange dzichikurukurwa nezvadzo pamusangano wepagore webato iri uri kutarisirwa kuparurwa nemutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechishanu kugoromonzi mudunhu remashonaland east. Zvichabvumiranwa mumusangano uri kuitwa wepolitbureau uyu zvichazeyewawo zvakare mangwana nekomiti yepamusorosoro pakati pemacongress muzanu PF yecentral committee pamusangano wakatarisirwa kuitwa pamuzinda webato iri mangwana. Mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti bato ravo ragadzirira zvakakwana musangano wepagore uyu uye vanoti vari kutarisira kubuda nezvisungo zvakawanda zvinobata nyaya dzezveupfumi hwenyika zvematongerwo enyika pamwe nemamiriro akaita zvinhu mubato ravo. Musangano uyu uri kutarisirwa kupindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gwaro rakaburitswa necommission yange ichiongorora mashandisirwo nematengeserwo enzvimbo dzekugara madhorobha nenzvimbo dzakatenderera kana kuti Commission of Inquiry into the Sale of State Land in and Around Urban Settlements iri kuratidza kuti hurumende yakarasikirwa nemari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora uye vanhu vaitengeserwa vakarasikirwawo nemari yakawanda zvikuru. Sachigaro wekomisheni iyi Justice Tendai Uchena vakapa gwaro iri kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vavimbisa nhasi kumusangano webato ravo rezanu PF kuti vachasunga vose vaitengesera vanhu nzvimbo siri pamutemo uye kuripa vakabirwa. Gwaro iri riri kushorawo zvikuru zvinoitwa nebazi rezvematunhu iro riri kupomerwa mhosva yekuti riri kuita kuti zvive nyore kuti zveuori zviitike. Uye gwaro iri rakurudzirawo kuti vanhu vainge vaine chekuita nekugariswa kwevanhu kubva muna 2005 kusvika pari zvino vaferefetwe kana vaine mhosva dzeuori dzavakapara. Commission iyi yati veZimbabwe Anti-Corruption Commission, National Prosecution Authority nemapurisa vanofanira kupindira panyaya iyi. Nhasi vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuru yechitungiza Engineer David Duma uye mukuru mubazi rezvedzimba mukanzuru iyi amai Hazel Sitole vambomiswa basa vachipomerwa mhosva dzekutengesa nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Vamwe vakuru vakuru vemushandira pamwe vanosvika gumi nevaviri vakatosungwa nemapurisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mutauriri we Zach va John Makamure vati tizovafonera asi hatina kukwanisa kuzovabata tisati tauya pamhepo. Asi tabatawo meya weguta reHarare vaHerbert Gomba avo vati vari kutambira nemaoko maviri gwaro iri.
Tinonzwa kufara zvikuru kuti pabuda ripoti yekubiwa kwakuchitwa lendi dzichitengeswa nemabharonzi vachitorera vagari vedu vemuHarare mari yakawanda. Zvanga zvichitadzisa kuti mitemo yedu yeurban planning itedze. Saka tinotenda zvikuru netotarisira kuti maland barons aya achabatwa neuwandu hwavo. Voterwa maproperties avo mari dzavakatora zvidzosere kuvagari nevanhu vangaitorwa mari. Chidzidzo zvakare kuvagari vedu vemuHarare kuti hamufanirwe kuti munge muchingobudisa mari dziri nyore kuvanhu vamusingazive, kuvanhu vane manyauta mukanwa, vane speed tank, nekuda kwekuti akapfeka t-shirt yemusangano kana kuti akapfeka kana kuti anoimba sere. Izvozvo zvinhu zvekuti zvinopedzisa mari mumba nekuteera zvinhu zvisina zvisiri pamutemo. Nyika yedu yanga yaparara nemaland barons aya. Upfumi hwakawanda hwakaparadzwa nemaland barons aya. Matoro anoshandisa panatural process yepurification of water anga apedzwa nemabarons aya. Saka nesu tatichitambudzika zvikuru kuti ko tingaronge guta zvakadiiko kana vanhu ava vasingabati. Saka tinotenda zvikuru vazhinji vangu vapinda munzvimbo dzatakatara kuti toda kuisa masuwa plant. Vamwe vangu vapinda munzvimbo dzakasiyirwa zvikoro, vapinda munzvimbo dzakasiyirwa kuti remangwana tinge tichivaka makliniki mapolice station.
Tichitarisa muguta reHarare mungati inzvimbo dzipi dzanga dzatorwa nevanhu ava dzamunoziva?
Ukaenda matoro kunana Maubrain uko kwakune matoro ainzi maGreenways akanga atorwa achivakwa. Kunana Budiriro uko kunana Harare South mumakuwa chaimu chaimu mamapi. So ndoo nzvimbo dzatiri kutaura idzi kuti munhu hautsvage mari nenzira dzakadaro unofanira kutsvaga basa nekutsvaga zvekuti uzviitire kwete kutsvaga mari nekutora lendi siri yako uchitengesa uchinyebera vanhu kuti munovaka dzimba panzvimbo dzisingabvumirwi.
Asi vamwe vangu vachichema chemawo kuti mamwe makanzura anga achiitawo iyo nyaya yechioko mhomwei, zviri kufamba sei ipapo mena?
Chiripo chiri kliye ndechekuti kana hapana kanzera akazviita ikatotarisa ripoti toti abatwe nekuuya kuripoti kana yakamubata. Asi pane zvimwewo zvokungonongedzawo makanzera nekuti pamwe wakadyiwa naye primary election kana kuti uriwo rimwe bato, saka uyo akazohwina nderimwe bato. Izvozvo hatizvikurudziri, hatizvitedzeri ende hatizvitore seriously.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunhare muHarare. Kunyange hazvo mamwe madhokotera ari kunzi ave kudzokera kubasa, zvinhu zvichiri kure nekumira zvakanaka pachipatara chemupilo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Muzvikamu zvinorapwa vanhu vachibva kumba zvecasualty neoutpatients pampilo hospital kwange kuine mitsetso yakareba yevarwere uye vange vachitora nguva yakareba kuti vabatsirwe naana mukoti vange vari pabasa. Mumwe murwere ari kunetsekana neitsvo vabrown mbewe vati havana kukwanisa kuonekwa nachiremba asi vakwanisawo kurapwa navana mukoti. Vambewe vachema-chema nerekuti mishonga yavanofanirwa kuve nayo yanzi haipo pachipatara apa, izvo zvovamanikidza kuti vanotenga kunze.
Chokwadi kurapwa ndarapwa zvangu simanji injection yandiri kubayiwa yachona. Injection yachona, mapirisi achona haasi kuwanikwa. Inonzi enda kunotenga. Kunotenga kwacho anodhura zvekuti mari yacho handina. Kuno kwakuna, zvinonzi enda kunotenga. Saka ndodambudziko randiinaro iro.
Mumwe murume anga aperekedza mudzimai wake ari kuzarirwa vaJames Mlambo vati vamira kwenguva refu vasati vabatsirwa vachiudzwa kunzi chiremba wavange vachifanirwa kuonekwa naye ange achiri munzira kuuya kubasa. Mumwe mudzimai angozvidoma nerekuti amai mwoyo uyo ange auya nemwana wake kuti azorapwa atsinhirawo kuti amira kwenguva refu asina kubatsirwa.
Ndatove ne 2 hours handisati ndarapirwa mwana. Mwana ari kurwadziwa, tiri kungotenderedzwa kumakiwa acho, hapana kana chiri kufamba. Tori kwangu yakaoma nevana vedu nevarwere vese vari panapa, tombozwa kuti todini.
Chipatara chemupilo, icho chinova chipatara chikuru chechipiri munyika, china madhokotera 204 uye madhokotera 51 ndivo vange vadzingwa basa kusvika pari zvino. Mukuru wechipatara chempilo Valenard Mabande vaudza Studio 7 kuti pana vanachiremba vanomwe vadzoka pabasa pari zvino izvo vati zvichabatsira kuti zvino zvidzokere pakufamba zvakanaka.
Tine vanachiremba 7 vakadzoka. Tinotarisira kuti zvichaita kuti situation yedu irambe ichiita zviri nani. Tatishanda zvichinetsa apo naapo asi zviri kuita zviri nani. Totarisira kuti vazhinji vachatouya kuti situation yedu idzokere pakare.
Taedza kunzwa divi remadhokotera kubva kumunyori wempilo Doctors Association Dr. Mutavisi Bebe asi vange vasingadavire nhare mbozha yavo. Asi mumwe dhokotera asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo sezvo ati anotyira upenyu hwake ati iye nemamwe madhokotera echidiki vepampilo havazi kudzokera kubasa kusvika hurumende yataura nawo zvisina kutyisidzirana mukati. Health Services Board yakadzinga madhokotera anosvika 400 nemakumi 47 munyika yose asi hurumende yakazoti yapa madhokotera ose mukana wekuti adzokere pabasa pasina mubvunzo. Asi masangano eZimbabwe Hospital Doctors Association pamwe neSenior Hospital Doctors Association ari kuramba akatsika madziro achiti hurumende haizi kuda kutaurirana navo muzvokwadi izvo zviri kuita kuti nhengo dzemasangano aya dzisaende kumabasa. Masangano aya anoti pamusoro pemihoro isina kuvakwanira muzvipatara muna zvikwanisiro, mishonga nezvimwe zvinodiwa nevarwere. Vanachiremba vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana mari dzekuti vakwanise kuenda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru mukuru mubazi rezvemutemo muAmerica vaMichael Horowitz vari kupa humbo hwavo pamberi pekomiti yedare reSenate inoona nezvemitemo pamusoro pegwaro ravo ravakanyora rinoratidza kuti havana kuwana paine kurerekera kune rimwe divi munyaya dzematongerwo enyika pakaumbwa urongwa hwematikitivha emuAmerica eFBI ekuti vaferefete kana Russia yakapindira musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016. Kunaya zvakanyanya kwemvura muSouth Africa kunonzi kwawedzera dambudziko remagetsi munyika iyi izvo zviri kupa kuti kambani yemagetsi yeEscom itatarike. Kambani iyi yagara hayo ichinetseka mukugadzira magetsi kubva muna 2008. Vanhu vari kuratidzira muAlgeria vapinda mukati meguta guru renyika iri reAlgiers vachiti vanoda kuti sarudzo yemutungamiri wenyika iyo iri kuitwa mangwana isendekwe parutivi. Vari kunze kwenyika vari kuchema-chema nekukwira kwaita mari inobviswa nevari kunze kwenyika kuitira kuti vawane mapasipoti. Izvi zvinotevera danho rakaziviswa nehurumende nemusi wemuvhuro svondo rino rekuti yakapa mvumo kubazi raRegistrar General kuti ritange kubhadharisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinenge zvichida magwaro ekufambisa mari inoita $300 ekuAmerica. Munhu anenge achitora passport ari munyika anobhadhara mari inoita $56 yemaRTGS kuchitiwo anoda inobuda mukati memazuva matatu achibhadhariswa madhora emunyika $253. Anoda inobuda mukati mezuva rimwe chete anobhadhariswa $310 emadhora ekuAmerica. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vanoti komiti yavo yakatsigira zvakasimba danho rekukwidza mari dzemapasipoti evari kunze kwenyika senzira yekubatsira vanhu ava kuti vakasike kuwana magwaro avo vasakanganise ugaro hwavo munyika dzavari.
Chirongwa ichi takatenge tinacho isusu kuparlament se Committee ye Foreign Affairs. Saka takato kurudzira o, taigara chikurudzira. Ivo ve Home Affairs kuti mapasipoti aya vanhu vari kunze veda vanga vabhadhari mapasipoti ava nemari yavari kuwana kwavari kugara ikoko. Kana uri kuAmerica uri kutambira kana maUS, kana uri kuBritain mapounds, kwase kwauri. Saka takazobvumirana tikati aiwa ndochirongwa chakanaka nekuti dambudziko rakanga riripo nderekuti vanhu vanogara ikoko kudiaspora kunze kwenyika vaitumira hama dzavo mapasipoti. Saka mapasipoti acho dzimwe nguva mamwe airasika ende zvimwe nguvawo futi zvaivatorera mari yakawanda rekuti vaitumira neDHL. Saka pavanotumira paya pavobva vatumira futi mari yekuti chii enda munotorera pasipoti yangu. Saka vaidyirwa mari dzakawanda nehama dzavo. Saka iye zvinezvi zvanaka nekuti takabvumirana kuti vanoenda kuembassy. Maembassy dzedu vonoisa pasipoti yavo ikoko, vofira zvese ikoko, vobhadhira mari yavo ikoko. Pasipoti youya kuno kuHarare zvakanaka nediplomatic bag. Dzogadzirwa kuno pasipoti dzodzokera nediplomatic bag vonodzitorera kuembassy zvakanaka. Kwete kumbotumira-tumira kwavaiita hama dzavo vachidyirwa mari vachiita zvei. Saka ichi chinhu chakanaka chatakabvumirana nesu parliament kuti aiwa ndozvakanaka zvakaita minisita.
Saka zvinotarisirwa kutanga rini izvi Honorable Paradzo?
Zviri kutotanga izvozvi. Izvozvi takatoti izvi Foreign Affairs yakutoti diplomatic bag rambenge rakambenge ramira nenyaya yekuipa kwakaita zvinhu yakutotanga. Takatopedza musangano wacho. Takaita musangano wacho ini nemapermanent secretary Foreign Affairs na permanent secretary Home Affairs. Tikatoita futi maministers acho iwawo tikapedza musangano wacho. Saka takatowirirana zvatova motion izvo zvatiri kutaura. Saka ichi chirongwa chatakaona kuti no chakanakidza nekuti chaizopedzera kuti mhuri dzitambure nekuti iwo kana wairiga uri webaba wemba hazvina kunaka plus mahost permit evamwe aizoexpire. Saka zvazvisingaiti zvakanaka. Saka ndo zvatakagadzirira zvinhu.
Asika Honorable Paradzo, havasi vanhu vese vanowana mari inowanda kudaro pamwedzi.
Dambudziko ranga ririko revamwe vanhu vari vasingaoni zvatinoona izvo ndezvekuti vanga vajaira zviya zviya zvekuisa mari pablack market. Zvekuti anotumira $50 kunoko, atumira $50 yobva yaenda kublack market yonoita kana kuti 300 kana kuti chibondi vomhanya vonoita izvozvo. Saka vanga vachifara zvikuru vachiti pasipoti yaichipa kumusha, pasipoti yaichipa kumusha. Ndo dambudziko rine vanhu vari kudiaspora. Kushata kunenge kwakaita zvinhu kunoko vanofarira zvikuru nokuti ndo vari kutokanganisa kufamba kuri kuita mari kunoko. Ndo vari kuita another way yandikati muchirungu, they are fueling black market ende vari kufara vari ikoko. Asi ndo the first people to criticize kuti hanzi nyika yatadza kutongwa zvakanaka, nyika yakuondonga, nyika yakuita sei. Saka taakugadzirisa zvinhu zvacho izvozvo zvinoita kuti nyika isaita sei iite zvakanaka.
Haisi nzira here yehurumende iyi Honorable yekuunganidza mari yekunze iri kunyanyo wa munyika.
Iwe ubvunze vatereri vako kuti hurumende yashata chii pane kuti kupei zvitupa zvamuruda kuti mutambure. Sei muchida kuramba muchida kutambura? Izvi ndo mubvunzo unofanira kubvunza vacho vari kutaura izvozvo kuti sei muda kuramba muchitambura hurumende irida kuti musatambudzika. Plus constitution yeduka iri very clear inoti munhu wese ane kodzero yekuita dual citizen. Unogona ngone pasipoti yekusouth africa chipa chekusouth africa asi uchida futi chitupa nepasipoti yekuzimbabwe. Saka zvinobvumirwa neconstitution yedu dual citizenship. Saka tikuti tikutedzera constitution chamaa kuvenga ipapo chii? Muda kuti mungoramba muchicriticisa hurumende kuti yatadza taakuitira zvinhu zvakanaka makuti futi hamuzvidi. Saka munodei?
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi Paradzo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vanhukadzi vakawanda vari kunyunyuta nekukwira kwaita mitengo yezvinhu zvavanoshandisa panguva yekuteera. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Amai Merit Rumema, avo vane vanasikana vaviri, vaudza Studio 7 kuti zviri kuvaomera zvakanyanya kuti vakwanise kutenga zvinhu zvekushandisa panguva yekuteera.
Mitengo yemapedzi yadhura ende zvakutiomera sevanhukadzi, uye kunyanya-nyanya sevanhukadzi vane vanasikana. Kuti pamwedzi unoti akoiwesa mai ote vanasikana vako seni ndine vana vaviri. Zvinhu zvakangooma hazvo nokuti mwedzi wegwega zviri kudhura. Ukati utsvaga ayaya mamwe anenge akati chipisisei anogona kukusvuura kana kukupisa nekuti munongozivawo kuti kunhengo dzedu kunoda kunyatsobatwa seuri kubata kachechi. Mitengo yacho yaoma.
Mumwe mwanasikana Rutendo Show uyu anotanga atenderera zvitoro zvakawanda mudhorobha achifunga kuti angawana kwekutenga kwakachipa ati zvamushamisa zvikuru kuti mapedzi aimbotenga nedhora rimwe chete ava kuita madhora makumi maviri.
Makwiriro aita mapedzi akaoma. Maepiskai last year taitombowatenga dhora. Iko zvino akudaidzira $19.99 izvinhu zvatiomera isu sevanhukadzi nekuti mari yacho hatina kwekuiwana. Apa hakusi kuda kwedu vanhukadzi kunge tinge tichienda kumwedzi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi muzvitoro zvakasiyana-siyana mukati meguta inoratidza kuti paketi yakachipisa inenge ine mapedzi pakati pemasere negumi iri kuita madhora gumi nematanhatu, ukowo paketi rine matambunzi gumi nematanhatu richiita madhora makumi manomwe. Mari yakawanda zvikuru takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika panguva iyo vanhu vakawanda vasina mabasa. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye inoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitya vati mitengo yezvinhu iri kumhanyidzana nedhora rekuAmerica asi mari inowana veruzhinji iri shoma. Vamuchitya vatiwo zvakakosha kuti hurumende ione matanho aingatora kuitira kuti zvinoshandiswa nemadzimai panguva dzekutera zviwanikwe nyore kuitira kuti vanhu vasashandisa zvinhu zvisina utsanana.
Tikatarisa budget rakataukwa naminista refinance vakaratidza kuti pachava nemarebates ekubatsira makamba anogadzira mapedzi nevanotora mapedzi vachiisa munomu. Izvi zvakanangira kuti mutengo wacho uitewo zviri nani. Taona futi kuti minista vakaisawo program zvakare yekupa mapedzi kuvana vechikoro vasikana, zvinanganisa nekuda kubuilda confidence yavo kuti vaite zvakanaka vave vakasununguka mune zvese zvavanoita. Hurumende inokurudzirwa kuti ipindire ione kuti sezvo mapedzi ari a basic needs yevakadzi, tione kuti zvingaitwa sei kuti zvinhu zvisavadhurira uye kuti vakwanise kuzvishandisa zvakanaka.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemukuru weConsumer Council of Zimbabwe amai Rosemary Siyachitema avo vati vanga vasiri munyika nekudaro havakwanisi kutaura pamire sangano ravo nenyaya yemitengo iyi. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakazivisa kuti mubhajeti ra2020 vaizosendeka mari inodarika mamiriyoni mazana mana kuti izotengera vanasikana vekumaruwa vanenge vasingakwanisi kutenga zvekushandisa panguva dzekutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Manika Diamonds yakunda Chapungu 2-0. Ngezi Platinum yakunda Cape United 3-2. Tel 1 yaita Mangange neWange 1-1. Mushowani Stars yakunda ZPC Kariba 2-1. FC Platinum yakunda Black Rhinos 1-0. Harare City yakunda Dynamos 3-1. Chicken Inn yakunda Herent House 2-0. Kuchiti Blauyo Chiefs yakunda Highlanders 1-0. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa danho rakatorwa nehurumende rekuti vari kunze kwenyika vakwanise kuwana mapassport avo nechimbi chimbi mushure mekunge vabhadhara mari inoita madhora mazana matatu ane gumi nemasere ekuAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musiyere nawo zvakare. ZANU PF yoronga kutora mamwe mapurazi kuitira kuti ipe vechidiki vayo. hurumende inorasikirwa nemari inodarika mabhiriyoni matatu yemadhora ekuAmerica kuburikidza nekutengeswa kwenzvimbo dzekugara zvisiri pamutemo mumadhorobha nenzvimbo dzakapoteredza. Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamire nerongo muzvipatara zvehurumende umo varwere vari kutora nguva yakareba vasati varapwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele.